Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu mbudzi 29/2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini tanonoka wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano revashandi vehurumende riri kusangana nenhengo dzaro nhasi kukurukura pamusoro pegwara rekutora sezvo pasina nhaurirano pakati pavo nehurumende. Hurumende inoudza vana chiremba vakadzingwa mabasa kuti vanokwanisa kudzoka kumabasa kwavo pasina mhosva yavari kupomerwa. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mune rimwe sangano revashandi vehurumende reApex Council vaDavid Dzatsunga vanoti vashandi vehurumende vari kusangana nhasi kuti vazive kuti votora danho ripi sezvo pasina nhaurirano dziri kuitwa pakati pavo nenyaya dzemihoro. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaDzatsunga.
Zviri kuitika ndezvokuti tiri kuona nguva yareba pasina chiri kutaurika maererano nekukundikana kwevashandi kuenda kumabasa po kuburikidza nemari isingachakwanisi kutenga. Kubva patakakonana nehurumende nenyaya iyoyo hapana atambotaura, saka iko zvino mwedzi unouyu waNovhemba zvava zvakamboitawo nani kupa maererano nokuti vanhu vakambovanawo zvimabhonasi, asi tiri kutarira kuti Dhisemba vanhu vangati vanoita sei. Saka musangano wedu uri kuda kuti timboonesana kuti tofamba sei panyaya iyoyi nemamiriro ayakaita.
Saka vanenge vachisangana ndianani chaizvo apa?
Vari kusangana zuva ramangwana vatungamiriri vesangano redu rinomirira vashandi veAfrica.
Makanyorerawo here tsamba gurukota idzva rinoona nezvevashandi muzvinafundo po mavhima muchivazivisa kuti muri kuda kuti munge muchisangana navo?
Takavanyorera pavane svondo kuda takavanyorera tichivachingura uye tichivakumbirawo kuti kana vazongowanawo nguva vatipewo mukana timboonana tigokwanisa kumbopangana.
Vanga vati vapindura here tsamba iyi?
Pari zvino kunze kwokuti kana vakataura vavo nevamwe vasati vatiudza zvinova zvinhu zvisina vanhu kuitika hatisati tanzwa havasati vadzoka kwati.
Tichitarisawo mashandiro ari kuita vashandi vehurumende, mese muri kuenda here kumabasa?
Sekutaura kwatakangoita vanhu vari kuremerwa, haikona zvokutamba, vari kuremerwa zvemhando yapamusoro. Saka kuinda kwavo kunongova kuya kwokuti dzimwe nguva munhu wamboenda dzimwe nguva wakona nokuti zvinenge zvisingakwani. Saka zvinonetsa hedu kuti titi vanhu vari kuinda here kana kuti havasi kuinda, nokuti momusi vamwe vanouyawo ari vamwe vokonewa, mangwana vamwe vouyawo vamwe vokonewa. Saka zvinongoita sekuti mumabasa vamwe zvinhu zviri kupamba, asi chokwadi chaicho chaicho ndechekuti hazvinoratidza kunge zviri hazvisizvo.
Pane zvachinja here pane zviri kudiwa nevashandi?
Kutaura chokwadi hapana, nokuti pozisheni kana kuti bepa ratakapa hurumende rine nhunha dzedu kana kuti zvikumbiro zvedu hatisati tambovapari. Takangovapa iroro raingotaura kuti aiwa ngavachingogadzirisa mari dzedu dzingoenderana neita sezvinongoita vamwe.
Asika iyo hurumende iri kuti zvinonetsa iko zvino kuti ichikuwedzerei mari nekutika iri kuumba rimwe bhajeti idzva, nekudaro nyaya dzemari idzi dzinenge dzaakuda kutaurwa mugore rinoteera?
Izvozvo zvinhu zvinogona kunzwisisika kuri kuti vanhu vanogona kuti ndozomirira bhajeti ndozoidza gore rinouya, kana kuti kana ndarwara ndomirira bhajeti ndozorapwa gore rinouya. Zvino apa tikatarira ndezvimwe zviripo zvimwe zvinhu zvisingagoni kumirira gore rinouya, saka ndo panonetsa ipapo. Ndozvinhu zvatee tinaosvika kuti vanhu havagoni kungoti zvapari kuitwa bhajeti
Munyori mwenyeri mwesangano revashandi vehurumende reApex Council va David Dzatsunga vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu West Studio 7. Mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakazivisa kuti vana chiremba vanodarika mazana mashanu vakadzingwa mabasa vanokwanisa kudzoka kumabasa kwavo pasina mhosva yavari kupomerwa kana vakazviita mukati memazuva maviri. Bepanhau reHerald rinoti vana chiremba vanenge vatevera kurukuridziro iyi havana mibvunzo yavachazosangana nayo. Mutungamiriri wenyika vakataura mashoko aya mushure mekusangana nemabhishopu ekereke yeCatholic Church kumuzinda weState House. Pamusangano unonzi wemakereke ava vakakumbira kuti vana chiremba vadzoke kumabasa vasina matanho avanotorerwa. Vana chiremba vemuzvipatara nezvehurumende vave nemazuva anoita makumi mapfumbamwe vachiramwa mabasa vachida kuti hurumende itarisise mihoro yavo pamwe nokuvawanisa zvavanoda mukuita mabasa apo muzvipatara. Muzvina bhizimisi vaStrive Masiwa nemudzimai wavo vanonzi vakaisavo mudariro mari inosvika zana remamiriyoni emadhora emunyika kuti ibatsire kubhadhara vana chiremba ava, asi vanofanirwa kunge vari pamabasa avo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada kuti tinzweyo divi ravana chiremba panyaya iyi.
Isusu sangano inyaya yanga ichiri kunge iri kutaurika pakati pedu sezvo vamwe vangu vasati varinzwa shoko racho, asi zviri kutaurwa nemachiremba pane ino nguva ndeyekuti vanovatambira mashoko ataurwa nemukuru wenyika, asi vada kuziva kuti pane mari dzacho here dzinovakwanisa kuti vadzokere kumabasa nenguva yatarwa iyi. Saka ndozvanga zviri kutaurika muconstituency yemachiremba kuti hongu mukuru wenyika ataura kuti aroda kuti machiremba adzokere kubasa ne48 hours. Chinova chiri chinhu chakanaka, asi vada kuziva kuti pane mari yacho here inovakwanisa kudzokera kubasa. Saka nachiremba apedza kutaurirana tichazonge tichingokuzivisai nokufamba kwenguva.
Takaonawo muzvinabhizimusi vaStrive Masiwa vachinzi vazvipirawo kuisa mari dzekuti vana chiremba vanga vachibatsirika nyaya dzichigadziriswa. Muri kutambirawo sei danho iroro?
Zvekare machiremba anotambira danho rakatorwa neHigh Life Foundation ende tinovatenda vaMasiwa nezvavakaita, asi haingave solution inopedza dambudziko kana kuti gatava riripo pakati pamachiremba naemployer wavo. Nekuti machiremba chakaita kuti vazovinge vatadze kuenda kubasa kwemazuva anokwana kuita 88 apfuura yanga inyaya yekuti mari yavo haisi kukwana. Zvekare muchipatara hamuna mushonga, nekuti vari kudawo solution yekuti inozonge iri long lasting, kwete kuti tikapedza 6 months dzakataurwa navaMasiwa tadzokera patainge tiri paipaya. Saka machiremba akati iyo kana vangapedza kutaura naemployer wavo vanzwisisana vanenge zvinge vachitora ofa yakaiswa navaMasiwa ende vari kutenda kwazvo neofa iyoyo. Sezvo ari dhona vari kuti havangazvishore nekuti chinhu chekupiwa haushore ende haukunge kuda chakawanda sei, asi vakuda kuti timbotanga tapedza gakava nepakati pedu naemployer wedu.
Saka gakava iri munotarisira kuti rinopera riini?
Isu tirangomirirawo kunzwa kuna employer nehurumende kuti vanoti kuti vane zvinyowani here zvavakuda kupa machiremba, nekuti semamiriro azvakaita izvozvizvi mari yekutaurwa naemployer haisi kukwana. Saka naemployer azenge apa machiremba mari inokwana ndopachange pachizopera gakava iyi. Saka tizive kuti rinopera rini hatizivi, asi machiremba sekutaura kwavanongoita kuti vakatogadzirira kudzokera kubasa kana vangopiwa mari yavo inokwana. Ndo mamiriro azvakaita.
Zvanga zvisingabatsire here Dr. Zvakada kuti muwane mari dzekufambisa kubva murubatsiro rwavaMasiwa muchidzokera kumabasa nguva imwe chete muchitaudzanawo nevashandirwa?
Izvozvo hazvikwanisike pakuti mari iri kupiwa navaMasiwa kunyange hedu tichitambira, asi ishoma pane zvinonge zvakatarisirwa nemachiremba. Asi kana kuri kunzi iri kupamidzira pane imwe yanga yagara iripo, tinova chiri chinhu chakanaka. Uyezve kunyange kuri kunzi machiremba atora mari iyoyo, hatisati tapedzerana naemployer wedu pakuti ne vanga vakatinga mabasa ende pane zvine zvoda kuti tsitenge zvagadzisa mutanyorana pasi tozotora ofa ya Masiwa saka kuti titi machiremba adzokera kubasa pane ofa iyo hasikwani sitiki nekuti muzvipatara zvekare hamuna mishonga yekunorapisa varwere hamuna equipment saka zvinhu zvese zvoda kuti zvitange zvagadziriswa pasina kumhanyidzikira kudzokera kubasa tawirirana zvese zvanyatsonge zvafinalizedwa naemployer todzokera hedu kubasa ofa yava Masiwa tozotora.
Mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada vari parunare muHarare neStudio 7. Kambani ye Botswana Diamonds PLC nezuro yakanyorera chibvumirano nekambani ye Vast Resources PLC kubvisa chibvumirano chainzi Heritage chainge chambonyoreranwa pakati penyika mbiri idzi kuti vachere mangoda kwamarange. Apo makambani aya ari kunyorerana chibvumirano ichi, Zimbabwe Consolidated Diamond Company iri kuronga kutengesawo mangoda ayo kumisika yekunyika dzekuAsia kuti iwane mari yakawanda mukutengeswa kwemangoda. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa baWinston Chitando sezvo vange vasingadaviri nharembozha yavo. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro weMarange Development Trust vaMalvin Mudiwa.
Iko zvinezvi kundobva mazuva ekutanga kwakatange kuwanikwe Diamond makambani akawanda aya achimaina. ZCDC yakauyawo ikamaina. Hapana chinobatika chatinyatsonongedzera kuti ichi. Tanga tine zvinhu zvataitarisira semacommunities. Dai vanga vatigadzirira kana chipatara chekuti urwere hwese hwakasiiwa makaita vanhu vakawanda zvirwere zvinosara zvichitenderera taione pekuzorapirwa. Hazvina kuitika tikati dai vakatigadzirirawo zvavo rodhi. Mukawatarise rodhi yedu inofamba inoende Machiadzo panhu padiki diki but mafezi atinobhadhara akafanana nemunhu ari kuende kuHarare nekuda kwekuipa kwerodhi. Saka ndo zvimwe zvinhu zvataiti dai kurutira tigadzirira ndo chishuwo chedu. Saka makambani zese ari kundouya achienda kutouya achitotora achienda chinonyatsobatika chaicho chatingataura hapana. Mukatarisa ZCDC yacho zvainoti yakaita ndezvekundoti inova noripeya kundoripeya maexisting structures chayo chekuti chaatsobata chekuti tinonyatsomisa kuti ndo zvaitwa izvi hatina. Saka ndo zvinhu zvatogara tichinetsana nazvo taide kuti dai vaikwanisa kuite mwoyo murefu vobatsirawo nharaunda.
Muri kumboita musangano navo here?
Tinoita misangano yakawanda navo asi toramba tichivayeuchidza zvinongoiswa pamapa zvinyorwa asi kuti tizoone kuti zvatakataura zviya zvino ndichiri kuyeuka ndichitaura anovadiye acting CEO Mtindi Preto tikati chatinoshuwira irod tinodawo rod muise tara iende kwachiyadzo. Vakati do you know how much is the cost yekugadzire tara pa 1 kilometer is all, almost $1 million. Saka hazvigoni. Tovatashaya kuti saka kubetserwa kwacho kuri pati tinenge tisingatigadzira irod inobva yatinhasi yatopera. Kana zvikatora 5 years vachiita bishana bishana at least we appreciate toziva kuti vari kuedzawo chikamu chavo. Saka vakatigadzirire kutigadzirire kanhu kadiki diki hachitibatsiri. Izvozvi zvine maringezuro tanga tiri kumadiamonds kudiamond base kudiamond base matonhorai paive nekambani yejinani ndo paive nemugodhi wecommunity. Mugodhi wecommunity wakafa iyo saka vanhu vaakutorelaya nemvura yepachibhorani yepaipi inobva kupaZCDC. Paipi iyoyo kana kusina magetsi vanhu vanenge vasina mvura. Kana kukajenarata rikafa kune kusina mvura icrisis chai chaiyo. Tiri kufunga kuti ZCDC ndakataura navatungwa tikati vavatungwa muri kufungei nenyaya iyoyi. Saka zvinova takatomboiziya nyaya iyoyo saka hatikutoshaya kuti todini but tichazonyatsogadzire a long term solution nekudrile boho. Zvanga zvisingadi kutomboyeuchidzwa. Chinhu chavanoziva kuti you cannot live without water. Mvura ndo chinhu chinofanira kutoitwa ipapo ipapo zvekuti situation yacho paine nhamo paine multitudes of people tinotarisire kuti panokwanisoiti zvirwere zvinozotapurirana nekuda kwekushaya mvura. Saka ZCDC haifaniri kumbotofunga kaini. Iyozvo pandakatotaura haifanira kutoziva kuti nyaya yemvura iyoyo is first priority. Zvinotori muconstitution medu kuti panhu panonga paine safe potable water. Saka ati atezvigoni kuti vanhu vanokwanisa kuchera pa open well vachichera nechibucket mvura ichichapukira ichipinde mumo munonzi mune mazongororo mune machini in alternative source yemvura kana tepi isingashandi. Saka izvozvo zvinotirwadza sevagari vekwaMaranda.
Ko panyaya dzekuwaniswawo kwevanhu mabasa zviri kufamba sei?
Ndo dambudziko rekutanga iroro. Ndekutanga makambani zvakamenga aripo vanhu vakawaniswa mikana yakati wandei. Kwaiti kumasecurity guards kwakuine macommunities akawanda zvekuti zvakambopedza urombo. Pakauya ZCDC apa vakabva vauyawo vaine mitemo mitsva vakabva vatanga kuti hatikwanisi kuemploy macommunities kunyaya dzemasecurity nekuti munozoite masyndicates. Tokatazvishaya kuti zvinhu zvavo zviri kubeti. But izvizvi vakanga vati vazozvisandurudza. Vaakuti taakukwanisa kutora. But vakanga vatoemploy imwe company inobva mwamutare mukaona painobva pacho kuti ndo headquarter yaiyoka. Zvinonyadzisa. Pakachibhodhi ndo inotonzi mhindi uori wega wega.
Sachigaro veMarange Development Trust vaMarvin Mudiwa vange vari parunhare kuchiyadzwa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti vaimbova mutungamiriri weNigeria vaOlusegun Obasanjo pamwe chete nevemhuri yekwaOppenheimer yekuSouth Africa vakaita musangano nemutungamiriri wenyika neZuro vachitaura pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe vachiti zvaya kukanganisa nyaya dzezveupfumi. MuNewsday mekare hurumende inonzi yachinja painire maererano nekudzinga vana chiremba mazana mana nemakumi mana nevashanu uye haichatongesi vana chiremba sezvavakanga yatanga kuita. MuDaily News vachamisa vanonzi vaudza nhengo dzebato ravo dziri muparamende pamwe chete nemakanzura avo kuti vachange vachitarisa kuti vaone kuti vese vatoshanda zvine mubayiro vachiti vanoda kuti vasingashandiri vanhu vabviswe. Zimbabwe Independent inoti kusamira zvakanaka kwenyaya dzezveupfumi kuchakanganisa zvematongerwo enyika zvikuru izvo zvinogona kukonzera mhirizhonga munyika. Nguva dzese pachirongwa chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Kadini vashamarari veStudio 7, ini ndinoitwa Simbarashen Leyeni, ndiri kuno South Africa muOliveni. Zvakaoma nyika yeZimbabwe, vanhu vatambudzika shuwa. Mukaona nyika yakuti ava vakupinda muparamende, avotaura avobuda, avopinda avobuda, vachivhiringidzana saizvozvo. Ichasvika kupi nyika? Zvakaoma. Navo vana munangarwa vanochera rimwe gomba vachivhara rimwe gomba. Zvinobatsire zvavanoita. Ngaangoita zvinoita kuti vanhu vararame. Kakundikana murume uyu ngaangopachamisa matomo aone zvaanoita kuti nyika hatizari nembovha yemufaro here. Haungacheri gomba uchivhara rimwe gomba uchiisa futi rimwe gomba. Ndo zviri kuita munangarwa sezvaari kuita kubvisa madhokuta kuadzinga achitozondo imploye kune dzimwe nyika. Unovabhadhara nei achikundikana kubhadhara madhokuta aripo? Inyika here isina kana hospitari? Zvakaoma. Munangarwa kundikana shamwari. MaZanu PF muriko here? Mapuraizi ezvinhu ari kuita sei? Nemi ari kukubetaika? Ndo ED yacho pfeiyoyo. Tese tiri kukuwara nemumaZanu PF. Muchandotenga ED supermarket. Ndatenda.
Internet kwa Innocent Ndoro ndiri kuno kuPoisons. Saka ndiri kushamisika navaperenisiri vari kuti zvanzi chiri kukonzera kuti idzo nzara dziitike muZimbabwe iclimate change. Saka climate change yacho iri kungoitika bedzi muZimbabwe chete. Vagurawunda vari the serious nechinopenyu vanhu. Kutadza kutongwa kwavo, kutadza kuronga, bira bira kwavanoita kuri kuita kuti Mwari avamhure. Saka ngavarege kunyepa kuti izvo climate change never. Hakuna, tiri kuzviziva zviri kukonzeresa kuti izvozvi nyika yedu iomerwe. Vanonyepera kutonga, zvinhu zvavo zvese ndezvekunyepa. Ndosaka izvo Mwari ari kutonga utungamiriri hwamunangagwa. Vari kutadza kubva pachigaro, asi vatinyatsoziva kuti izvozvi pane zvikuru zvavakakanganisa zviri kuita kuti izvozvi nyika yedu isabudirire. Ngavabve pazvigaro kupinde vamwe, iyo nguva yedzano PF yakapfuura.
Mukoma Jonga, ini ndini Langinyoni, ndiri kuno kuSouth Africa kuPitori. Ko ava vanhu vezanu PF ava vari kuti kwai takahwina? Vanohwina chibhozi ivo kubva kare, kubva pachirinana Morgan Tsvangirai vaingohwiwa zvakangodero. Saka nhasi vachiri kurambira kuti kwai ana uyu munangabwe wakahwina, wakahwina kupi? Saka izvozvo zvimwe zvavanoita izvi veveuyu zvatiri kuwirira nazvo kubva kana kamwe, bhozi vanhu vakungoshupika kumusha. Iye uri kungodya zvakanaka pazanu PF ipapo, uri kudya zvakanaka, vanhu vari kushupika, unotoswera achingokomenda zvinhu zvisina kana basa. Rose, tarirai kuti vanhu havasi kurapiwa, ndo chinhu chimwe 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 chinokonzeresa muZimbabwe chose. Saka manje zvichaitwa sei zvinhu zvakadero? Iwo vachingoramba achimba nechimwe chinhu chinhare chisina kana basa, chinhauro choudofu, chinhauro choudofu kachavari kungoita. Ndatenda hangu mukomadzonga.
Makadiko pastudio 7 apo, makadiko masora seko ana mukoma Jonga uko, muri kutaura naMarisa paWitbank. Ndoda kumbobvunza hangu mukoma kuti pamai muchitaura nevanhu vezanu PF munodi kumbotibvunzirawo kuti hongu vamunangagwa vari kutaurawo zvekuti anzi minda ngaidzoserwe kune vamwe vasina minda. Ko ivo vanadzo minda dzacho vari kumbodziti sei? Nekuti tarisai izvizvi zvikuru kunzi chibage chacho chacho chiri kudhura apa, chiri kutoshayikwa futi kunyika kwacho. Saka ndokumbirawo kuti mutibvunzire kuti vane minda dzacho vanenge vachiitei nadzo, nokuti imamusi kutibvunzira kuti tichinyatsokunzwa zvavari kupindura ivo, nekuti vanozoti hanzi ivo vanoda minda kana kuti vakarwira minda vasina chavanotiitira. Nekuti tinoona kuti kumashure uku paivane varungu chikafu chaiwanikwa, hapana kana munhu ainzoti hanzi ashayiwa chibage kana kuti chibage chadhura, but izvizvi choshayikwa apa chichidhura futi. Saka ndoda kuti mundibvunzirewo pamunotaura navo paya pamaredhiyo, mundibvunzirewo kuti ko ivo vanoti minda dzavairwira kuti vatorere vachena vari kuitei nadzo, nokuti hapana chatiri kuona chitsvene chavari kutiitira. Ndatenda zvangu.
Mamuka sei vashamarari veStudio 7 paVOA apo Standard of Fire ndiri pachimanimani apo. Yandotenderana nemaonero eUnited Nations ayo ekuti matambudziko ari muZimbabwe akasagadziriswa, munyika mungangoti kusagadzikana. Ichokwadi nekuti vatungamiriri vari kupomera mhosva yemasanctions vachiti zvirango zvokumi ndo zvaita kuti nyika iende kumawere, uye vachiti zvirango izvi hazvisi pamutemo. Nyaya yangodiwa vanhu yekungotarisa kuti zvirango izvi wedza kuti zviri pamutemo here kana kuti hazvisi pamutemo, zvingaitwa sei kuti zvigadziriswe kuti zvibviswe zvirango izvozvi? Vakaramba vakanyarara vachizvitora sedambi, vachingoti zvirango izvi zvakanyatsa kupfumiwa vasingatsvagi kuti zvingabviswa sei, zvingaitwa sei kuti zvirango izvi zvibve. Zvinogona kukonzeresa matambudziko emhirizhonga munyika, nekuti vanhu vakaramba vachitambudzika vachazosvika pakuita mhirizhonga, pakungoona kuti hapana kusiri kufa. Kumagumo kwazvo zvinozoita kuti utungamiriri hwavo hugone kuzousiya vachahuda.
Manhengo akanaka vashamariri veStudio 7, tinokutendai nechirongwa chamunotipa kwamuri kuAmerica uko, tinokutendai nechirongwa chamunotipa, tinofara zvisingaiti. Ini ndatadzawo kurara mushure mekunge taterera chirongwa nhasi pamusoro pemurume uyu anonzi Pupurai Togarepi. Ini ndarwadziwa zvisingaitini. VaPupurai Togarepi, musataure kwamusina kuswera. ZANU PF ine madecades ndo makore akawanda isingatedzeri constitution. Munofanira kuziva kana mchitaura chini chini mutemo vanhu vezanpe makasiyana na ukari hamutedzeri mutemo kana zuva rimwe chete saka mukati VMDC havateereri gwara remutemo kana muda kutiziva imimi kuti VMDC vateedzere zvemutemo tangai mataura na president venyu nebato renyu rezanpe kuti ikodzero dzevanhu kuprotesta zviri mukonstitutioni mubumbiro remutemo kupfuura munhu nelive ammunition asina kana weapon yaakabata hazvimo muconstitution zvamunovapfurira ndizvo zviri muconstitution zvekuti vaproteste.
Ndidzo dzimwe pfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7. Ipfungwa dzavo dzisine chikuita nestudio 7. Titumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mbuya Elalia Murphy avo vanonzi vange vari munhu akararama kwemakore mazhinji kupfuura ani zvake muAmerica vakashaya svondo rino vaine makore zana rine gumi nemakore mana 114 years. Vanochengeta makore ekuzvarwa kwevanhu veGentology Research Group vanoti mbuya Murphy vakararama kwemakore zana rine gumi nemakore mana nemazuva zana nemakumi mana. Kushaya kwambuya Murphy kwasiya mbuya Hester Ford vekunorth Carolina avo vane makore zana rine gumi nemakore mana nemazuva zana nemashanu. Vave munhu mupenyu ararama kwemakore mazhinji kupfuura ani zvake muAmerica. Pari zvino munhu mupenyu akararama kwemakore mazhinji kupfuura ani zvake pasi pose ndiKei Tanaka wekuJapan uyo anonzi ane makore zana rine gumi nemakore matanhatu nemazuva mazana matatu ane makumi matatu. Mbuya Murphy vakazvarwa mudunhu reNorth Carolina vakatamira kuNew York mugore ra1926 uko vakagara kusvika vashaya svondo rapfuura. Murume wavo akashaya muna 1953 akasiya mbuya Murphy nevana vaviri.
Yoshe tang tera sabiza, let's do it. Mulengela nati tiendele kusangalala chape otati titirenyana chiriko ipapa chamunoroera na ipapa
amuna kunezana chikandisanga hapa
chija impaka esingo ekurwisana
chinyambe chikitaka pereka chomasire na chepaka
chakamba ibate
Ngaibake Freeman achibarirwa namukoma Macheso. Sezvo nguva yadi yapera, rikatipotera zvanga zviri munhau. Rimwe sangano revashandi vehurumende riri kusangana nenhengo dzaro nhasi kukurukura pamusoro pegwara rekutora sezvo pasina nhaurirano pakati pavo nehurumende. Hurumende inoudza vana chiremba vakadzingwa mabasa kuti vanokwanisa kudzoka kumabasa kwavo pasina mhosva yavari kupomerwa kana vakazviita mukati memazuva maviri. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Kawande ndichiti mosara zvakanaka.
Sokuyisika December ku VOA Ndebele.